Kufa kufeni
Ronte Temronte vachirova
kwante
Topata kupudetsa chepronte
Muso malian
zvichireva kuti
kufu
ngoda vari tutu
vari tutu
kana pane asinga rwadziwe anoti apa anzwa mashoko makukutu chamunogona chete mfuru kutu kugona kutsoma ndudu kuti rinenge ngundu nekuti munoimba mangundu ngundu ndichiti isusu takutoramba zvekuti tinoti lamutoti topinda mangoma depoti because at bere remba chisa effort hard like coffee cappuccino towanikwa munyika iro hatisi kuti lamutoti lastara visa kana kuti lataro martinez hard like coffee cappuccino towanikwa munyika iro hatisi kuti lamutoti lastara visa kana kuti lataro martinez hatizi vanhu vekuti tunzi notifananidza nemaidioti
ratidza zvakawanda we learned a lot saka takaramba kuzonocheka kunge chimhoko chekwaloti nekutoti takasena nevaivaya vakaimba mangoma ananzonga apa vachitobva kukadoma kumaplot vachitotogaya kuti pamwe tinoti vachikana kuti tiri magoti
magreatest of all time
ndenge ndichitopinda ndichitochinjira marime because handina zuva rekuexpire harimiswe nemafaya aiwa vaivai vemayaya vaudze kuti nini ndenge choda akaspire ndenge choda vese vanodesigna maflyer pamwe chete nemandimba nemamhonya avanohaya
hard like coffee cappuccino towanikwa munyika iro hatisi kuti lamutoti lastara visa kana kuti lataro martinez hard like coffee cappuccino towanikwa munyika iro hatisi kuti lamutoti lastara visa kana kuti lataro martinez tachora pamaitariano hatichitamba chigame chikasino kana takutotamba iri ndebwe tinobvisa munhu ziso zvese nemhino gumbo totichisitsinho ndobva takupinda iye zvino matrofi takatora munyika yino isusu ati
we are hot like coffee
hot like coffee cappuccino towanikwa munyika iro hatisi kuti lamutoti lastara visa kana kuti lataro martinez hot like coffee cappuccino towanikwa munyika iro hatisi kuti lamutoti lastara visa kana kuti lataro martinez ndichiti ndiri kochi wehondo kuita kunge Jose Mourinho nekutoti ndotaura chino nechino kuti kana vakada kuita dzungu isusu hatina shungu dzekunoimba chirungu tobva taita kunge mhungu murarabungu dzungu mhungu apa tichinatsoziva kuti we are hot like coffee cappuccino kana vane nharo ngavauye pane ridhimu rino ngavapindai mwango madepoti kana vakapika vachizviti ndovane pivot isusu totokuziva kuti aya maiti yoti maziva kuti inini I am the youth wekutoti ndoziva kuti handiitwe kunge para shuti because I was sent to shoot ndakanzwa kuti kana mudinga akada kunetsa anoiswa mubhuti.